Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kukadzi 19 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuri kunzi vaenderera mberi zvichareva izvo kuti pane masangano achavharwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voramba kutambira kurudziro yeUnited Nations yekuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga.
Ikutsatsanangurira mapurisa kuti nokuti tine mvumo hapana chatikuita chikurita mutemo chikuzoenderera mberi nerandi yedu. Saka randi iyoyo yatoenderera mberi yatoitwa ichitungamirirwa naHonorable Amos Chibaya.
Mapurisa anga akapakatira zvombo opomerwa mhosva yekuda kutyisidzira vanhu vange vari pamusangano weTriple C kuGweru. Munhau dzemitambo tiri kutarisa nezvemutambo wetsiva. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tibvukuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mashoko arotaurwa nehurumende maererano nebhiri.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varamba kutambira kurudziro yeUnited Nations yekuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga. Vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi, vaMnangagwa vati mutemo uyu wakakosha nekuti vemasangano akazvimirira oga vange voshandiswa nevekunze kuda kupidigura hurumende yavo. Vativo masangano akazvimirira oga ari munyika akawandisa. Bazi rinoona nezvekodzero dzevanhu muUnited Nations svondo rapera rakakurudzira vaMnangagwa kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri iri richiti harifambirane nenyika dzine utongo hwejekerere uye rinombunyikidza kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum by Wilbert Mandinde.
Mashoko arotaurwa nehurumende maererano nebhiri reprivate voluntary organizations amendment bill anoeka kukatyamadza katinosangana nako. Bhiri iroro richiendeswa pamberi pedare reparliament pakapihwa zvikonzero chikuru chiri chekuti vaiti tiri kuda kuti tive nyika iri compliant nemitemo wefinancial action task force. Asi zvinozonzwa pozobuda nyaya yekunzi yowe vanhu vemasangano akazvimirira ega vaakuita zvematongerwo enyika vari kuita zvino nezvino nei taona zvakare tsanangudzo dzapiwa bepanhau ranhasi reSunday Mail mutungamiri wenyika achiti vematongerwo emasangano akazvimirira ega vari kurasika gwara pane zvimwe zvavataura zvakawanda. Chokwadi tagara tinochiziva
ndechekuti kudi mungatsanangura
ndechekuti vemasangano akazvimirira ega vanoshanda munzira dzakasiyana. Vanoshanda in humanitarian assistance, hurumende iri kufara kushanda neivavo. Vanoshanda in human rights and governance issues, ikoko ndiko kwaita nyaya, nokuti hurumende haidi kunzi pane chayatadza. Nokudaro tiri kuona kuti bhiri iri riri kuuya maringe nekuedza kunyararidza avo vanenge vachikomenda nezve kubatwa kwekodzero dzevanhu munyika. It has nothing to do nenyaya yepolitics iri kutaurwa kana zvimwe zviri kutaurwa zvasorona gudo.
Nyika ingasanganawo nematambudziko akaita sei kuri kuti vaMnangagwa varamba vakatsika madziro vachisaina sezvavataura kuti vachaita?
Kuri kunzi vaenderera mberi zvichareva izvo kuti pane masangano achavharwa. Mutungamiri wehurumende vati vano vachinja havana chekutya pane vashoma vari kunzi vanofanira kuti vatye ivo vari kuziva pavari kuda kuti vavhare asi chokwadi chiripo ndechekuti Zimbabwe inyika inogara ichizviti ino respecta rule of law nokudaro handione seunge nyika inofanira kuti ibvunduke kana ukadzika kana yotariswa nevekunze ichinzi hamusi kutevera gwara remutemo yeinternational human rights Zimbabwe imemba yeUnited Nations mazvekau rapatwa eUnited Nations akatotaura kare kuti mutemo uyo hauna kumira zvakanaka Commonwealth yakauya kuzoita assessment manje manje kuti nyika ingadzorwe here mucommonwealth and this is going to be one of the considerations dzichashandiswa zvakare so nokudaro tinogona kuramba senyika tichizvivharira kunze tichizviita vanhu vakashata nenyaya yemutemo inenge yaongororwawo nenyanzvi ichinzi haina kumira zvakanaka
vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare muHarare Mapurisa anga akapakatira zvombo uye aine motokari dzanga dzine mvura inovava inoshandiswa kana vanhu vachiratidzira anonzi afumobata jongwe muromo kuenda kunandare yemukoba stadium kugweru uko kwange kuine musangano weTCCC musangano uyu wange warongwa nemumiriri wemukoba vari murongo wemabasa mubato reTCCC vaAmos Chibaya Mapurisa ange aine nguva achirambidza bato iri kuita misangano yaro mutauriro wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vachiti bato iri hasi kutevedzera mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA asi bato iri ranga richiti zviri kutaurwa nemapurisa ndezvemugodzi matsuro Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weTCCC muzvare Fadzai Mahere
Sangano wekugweru wavirwa nedambudziko nekuti mapurisa veriot vasvika munzvimbo yemukoba kwankuchiitwa rally iyi vane matanks vane mazirori vane mboma vachityityidzira vanhu asi isusu seTCCC chatishamisa ndechekuti isusu takanokumbira mvumo kumapurisa sezvotarwa pamutemo wemopa tikapiwa mvumo iwowo saka isusu pachiri taitaita zvose zvinodikanwa nemutemo isusu tatsanangurira mapurisa kuti nokuti tine mvumo hapana chatiri kuita chisiri pamutemo tiri kuzoenderera mberi nerali yedu saka rali iyoyo yatoenderera mberi yatoitwa ichitungamirirwa na Honorable Amos Chibaya
asi pane zvikonzero here zvapiwa nemapurisa kuti sei auya akawanda kudaro dzimwe nguva kana muchida kuita musangano vachiti mapurisa apo
hatina chikonzero chatapiwa nemapurisa asi chatinoziva ndechekuti zvanotera isi kufara nekuunganidza kwatiri kuita vanhu tinoziva zvavakambotera Honorable Chibaya kubudiriro last week pavakaenda kuchivi futi vakanovatera tokutoona kuti zanupf nehondo neTCCC navachibaya vari kukatyamadzwa kuti sei tiri kuunganidza vanhu sei TCCC yakatorerwa mari yakatorerwa headquarters yakarikondirwa maMP sei yakwanisa kusimuka zvakadai uye zanupf iri kuziya kuti iri kuzokundwa pamaelections ari kuuya ndosaka tikona vamunangagwa vachikanganisa basa revet cabinetation report ndosaka tikona vamunangagwa vachitsimidza nyaya dzemhirizhonga takaona chose zvakaitika kumbere nguva zviri kuitika kwazitu zvakaitika kukwamurehwa zvose izvo zvinoratidza zanupf iri kutya
asi vezanupf nevakuru vemapurisa vari kutiwo kabato renyu dzimwe nguva harinyatso teedzere mutemo wemopa pakukumbira kuti muite musangano uye richitiwo dzimwe nguva panomboitika mhirizhonga
uku kunyepa nokuti tsamba yatinoisa kumapurisa itsamba yakafanana itsamba inobva patemplet iyo yakagadzirwa nemabhita edu
mutauriri webato reTCCC muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare asi bato reZANUPF rinogara haro richiudza Studio 7 kuti harinei nezvinoitwa nemapurisa Iko Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vari kushanya kuTurkey nhasi uko kwakadenge nyika nemusi wemuvhuro zvasiya vanhu zviuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000 vafa munyika iyi pamwe nemunyika yeSyria. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakasara vasina pekugara. VaBlinken vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika yeTurkey vaTayyip Erdogan. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Ukraine inoti nemusi wechitatu yakapfuura zvibharuma kana kuti spy balloons zvitanhatu muguta guru renyika iyi reKyiv. Zvinofungidzirwa kuti zvakatumirwa zvichida kusora nenyika yeRussia iyo iri kurwisa Ukraine. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinotiwo imwe nyika Moldova yakamboitawo dambudziko rechibharumu chakadai zvakapa kuti imbomisa ndege kubhururuka nemusi wa14 kukadzi. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
Chidhakwa, ndini mukuru wechidiki bato removement for democratic change MDC rinotsanirwa naHonorable Douglas Togabe Monzoro.
Vachidhakwa, mungatiudza kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita tatarisana nesarudzo kubva zvamasarudzwa pakongresi yenyu ichangopera kuitwa?
Tinotenda. Takaita musangano wedu wekutanga after tasarudzwa. Takaita musangano wedu musi wemugota wapfuura uyu wemanagement committee. Nemusangano iyoyoyo zvekare ndechekutanga chatobvumirwa nebukurukire mutemo kuita make sure kuti tasarudza vatungamiri venational executive wechidiki. Saka takaita maappointments edu emanational executive members tichibva tabuda zvekare nehwaro redu nehwaro hwekuti tida kuzopapi tichienda papi tozvidiki. So chekutanga chakati isu tinofanira kuita maprogramu ekuedza vanhu vechidiki kuti vajoine musangano wedu tichimobilize zvekare vanhu kuti varegiste kuvhota. Ndo maprogramu mazhinji atatakadarisana nawo iwaya. Chimwe zvekare chatakabuda nacho ndechekuti tinofanira kutenderera Zimbabwe yose tichiona kuti masoja edu mauto edu ari intact here, nekuti zvinoita kuti vanhu vahwine sarudzo ndonge mune mastructures edu ari paground aringaita basa.
Urongwa hwekuenda kumatunhu ose hwamuri kutaura hunotanga riini chaizvo?
Urongwa uyu hwakatotanga nezuro ekuita urongwa uyu takabatana neos organizing committee yemusangano inochaiwana organizing secretary wedu anonzoa inenge yakasanganisira vanhu vechidiki yakasanganisira vanhu vemadzimai. Kana takatanga hwaro uyu nezuro takaenda kumuHarare kuepoet nezuro tichibva kuepoet takaenda kuwadzana takaenda kunemwe kuungano zvekare tikaenda mudhara seko. Nhasi tinoutana tiri mubhenora tanga tiri mutanengeo tanga tiri kunana haisi ikoko tichiona sakas edu tichindwa hwaro tichivapa hwaro tinawo hwekuti hatishuwa kuti isusu basa redu rekupambena kumaelections ariko bvumiri watanga. Saka takaihwaro hwakatotoka iyosonzerimteuyu hwakatanga nezuro nhasi hwaendera zveri zvekare totasa kusonzerimwe buda muHarare tichananga kudana matebeleland nabulawayo tichipindira nyika yese tichandishuwa kuti tamobiliza vanhu vedu chavaita chavakuita kuendaizi vagadzirire sarudzo dziri kunzi.
Asi hamusi kumbosanganawo here nematambudziko mukutsvaga rutsigiro umu zvakafanana nekuvhiringidzwa?
Ndingangoti muchidimbu takasangana nedambudziko rimwe chete kuepoet nezuro hatina hedu kuvhiringidzwa nemapurisa hatina kuvhiringidzwa neseti wangu uri kuvhiringidzana pakati pedu pemapato zvinyu yatanga takabhuka tise nemusangano wetwa nezuro vanonzi pastube kuepoet takasvika paine vakomana vetriplec vachitiwo zvekare aiwa ivo vakatobhukawo vane programu takatozopedzera tatoendesana kumapurisa tatiidzana kukanzuru nekuti panzvimbo iyoyoyo zvenyu yevanonzi pastube inzimbo ye MDC yakata allocate ne council kuti inenge iyo nzimbo yedu. So vakona kuti boti yo vabuda vachiti aiwa isu takatobhuka kupolitics kuti nzimbo, saka ndo clash, but hatina kuzili clash, but ndo kukana kwakaita neyakomana yavavo neZiro, saka hatina kuzobudirira kuti tiite musangano wedu ipapo.
Imiwo sevechidiki vebato reMDC, muri kuona sei kunetsana kuri kuitika mubato? Mutakaona vamudzuri vachinzi vadzingwa, vamwe vakaita savana Marara nevamwe vari kuti havasi kuwirirana nesarudzo dzakaitwa paCongress.
Tinotendaiwa izvo hazviti hazvitikangamadzizwa hazvichazvi mubato redu reMDC, nekuti isusu tinotevedza mutemo. Tiri bato rine mutemo wekuti mumwe nemumwe wega uri mutungamiri ndiwe purezidendi, wega ndipo zvenyu yakateese musangano unofanira kungotevedza zviri mutemo. Saka vamudzuri vana Marara hatina kuti vadzinga, infact vakazvidzinga vega, nekuti bumbiro redu remutemo riri clear, tii article 5.10 not iwewe ukatora musangano ukauendesa kumatare wazvidzinga wega, nekuti isis not bato bumbiro redu remutemo rikuti kana usingati waagreed anoiwe nezvimidzo zvako, pane inonzi procedure tineko musangano medu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vachidhakwa nekupinda muchirongwa chedu chanhasi. Avo vanga vari sachigaro wevechidiki mubato reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora vaJames Chidhakwa. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu zvakare svondo rinouya, apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum chatinopiwa naTanonoka Wande.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadini ko vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti yasvika nguva yechirongwa chedu chezvechitendero. Tine mubvunzo wabva kune vamwe amai.
Ndakandichikumbira kuti mutibvunzirevo kuna Reverend Simango zvinoreva mufananidzo wamashawi nezviyo uri pana Mateo 13 kubva paverses 24 kusvika pa30. Tinonzwa kuti mukushi wakaenda kunokusha mbeu yake yakanaka, asi kwava mangwana varanda vake vakati voenda kumunda vakawana mava namashawi. Vakatobvunza mambo wavo kuti kwezvi zvatinokuzivai muchikusha mbeu yakanaka, kumashawi abvepi? Kunonzi mambo akati, unondivenga ndiye waita izvozvo. Saka iye pakati, munoda here tiadzure? Iye akati, aiwa, nokuti kana mukaadzura mungazodzura nezviyo, saka regai zvikure zviri zviviri zvichaonekwa pakukohwa. Saka ini mubvunzo wangu uri kuti kana muri muchechi, munhu ukaona munhu achiita zvakaipa, haufaniri here kumuudza? Haufaniri here kutsiura munhu wakaipa? Nokuti tinoona nyangwe uchidudzigwa paverse 36. Ini zvakangosara ndiine kweseni make kuti handina kunzwisisa. Ndopa ndanchida kuti ide nemufundisi vandibatsiravo ipapo kuti ndinzwisise kuti zvinorevei.
Manheru akanaka, Reverend Simango.
Manherui baba Hwande nevateereri vedu veStudio 7.
Manzwa mubvunzo, batsiraiwo muteereri wedu.
Pana Mateo chapter 13, chapter yose zvayo, ichapta inotsanangura pamusoro peumambo hwokudenga. Saka pano pabvunzwa namai vedu, Jesu anopa mufananidzo pamusoro pamashawi nezviyo. Anotsanangura achiti iye ushe hwokudenga hwakafanana nomukushi wakaenda kundokusha mbeu yakanaka mumunda make. Saka panapa totoona kutoti uyu ndiMwari kana kuti mwanakomana waMwari achikusha mbeu yakanaka mumunda make. Paverse 25 panoti, asi vanhu vavete muvengi wake akauya akakusha mashawi. Mhosva iri pakuvata kwavanhu. Jesu paakatanga chechi yake wakaitanga zvakanaka, akasiya mabasa okuti basa riitwe muvanhu. Vanhu ndivo vakakotsira vakavata. Pavakavata, muvengi ndokubva atora mukana wokuvata kwavanhu akakushawo mukati membeu yakanaka mashawi. Saka zvino vadzidzi vakati zvingava nani tidzure mashawi, asi Jesu akati, aiwa, regai zvikurirane mashawi nezviyo.
Kuti mashawi nezviyo zviregerwe zvichikura zvose, Jesu airevei apa, Reverend Simango?
Zvinoreva izvo kuti chechi unove ndihwo umambo hwaMwari ine vanhu vakanaka navanhu vakaipa. Hazvigoni kuti vanhu vakaipa vashaikwe mukereke. Hakuna kereke yakakwana kana kuti iri perfect. Nokuti mune mashawi, mune zviyo. Saka Jesu unotiregai zvikurirane.
Amai ava vabvunzawo pamusoro pekutsiurana. Vachida kuziva kuti kutsiurana mukereke kwakanaka here.
Kutsiura hakusi kubvisa. Kutsiura kubatsira, kutsiura kwakanaka. Chinonetsa chete ndechekuti munhu anofanirwa kuzviona iye pachake kuti ari muumambo hwaMwari, harisi shawi.
Sei Jesu akashandisa mufananidzo wemashawi? Shawi rakamboita seiko?
Shawi rakafanana nezviyo. Shawi rinoita zvinoita zviyo, asi harina zvibereko. Zviyo zvine zvibereko, asi shawi harina. Saka pakunamata Mwari, munhu anofanirwa kuva nezvibereko zvinoratidza kuti wava mwana waMwari. Kana usina zvibereko zvakafanira kutendeuka, kuita zvakanaka, kuva nerudo, usina zvibereko izvozvo, nokuregerera. Ngwarira pachako kuti uri shawi here kana kuti uri zviyo.
Chii chinofanirwa kubatwa nemutendi apa nai mufundisi Simango?
Zvinoreva izvo kuti munhu mumwe nomumwe ngaatsvage paamire pakunamata Mwari. Nokuti zviripo zvokuti ungangova unoenda kuchechi zuva nezuva, asi usina kutendeuka, usina mabasa akanaka anoratidza kuti uri mwana waMwari. Saka vese vanobatsirwa, vanotsiurwa, vanenge vachibatsirwa kuti vaite zvakanaka.
Mufananidzo wemashavi uyu unokosha zvakadini?
Mufananidzo uyu unokosha zvikuru pachechi yanhasi. Mukawana mumachechi hamushayi kuvanhu vamunoona kuti ava havaiti zvakanaka, ava vanoita zvakanaka. Saka nokudaro haungati vanhu nokuda kuti washaisha kana kuti wakanganisa chibuda muchechi, haungadzingi munhu. Unotoregera zvakadaro kuitira kuti iye Kristu pazuva rokutongwa shoko rinoti uchatuma vatumwa vake achipatsanura mashawi nezviyo. Asi zviri kumunhu mumwe nomumwe kuti azvigadzirire upenyu hwake kuti ndiri muumambo hwaMwari here, ndiri muushe hwaMwari here, ndinoita zvakanaka here. Kana ukaona kuti pane zvakaipa zvaunoita, tendeuka pamabasa erima kuitira kuti uve zviyo zvinopinda mudura, kwete mashawi anozounganidzwa opiswa mumoto. Mufananidzo unokosha zvikuru.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikurusa netsananguro yamatipa iyi.
Tinotenda zvikuru, baba Hwande.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai mibvunzo yenyu panhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, vanoronga mitambo yetsiva vane mukurumbira munyika vaStanley Maumau vanoti kumiswa kuve nhengo yeCommonwealth nekuzobuda kweZimbabwe mugungano iri kwakauraya mutambo wetsiva munyika zvakanyanya. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
VaMaumau avo vari kupemberera kusvitsa makore 60 nemapfumbamwe, 40 acho vachiita zvetsiva, vanotsanangura kuti kubuda muCommonwealth kwakadzosera sei kumashure mutambo uyu.
Ende takashungurudzika kwemakore akawanda patatisiri muCommonwealth. Unoziva muboxing redu rakadzikira chaizvo, zvakativhiringa chaizvo.
Vanoti izvi hazvina kukanganisa vatambi munyaya dzemari chete, asi mukukura kwavo mutsiva pasi rese.
Nokuti tata kungorwa mumaneighboring countries chete, ende tichingoshandiswa, ingoshandiswa really. Nokuti munhu vanhu vanga vakuda kurarama, maboxers anga kuda kurarama, it was nzara. Now 90% of our boxers vairwa kunze kwenyika, muno munana Zambia, nana Namibia, nokusouth Africa, nokumalawi.
Zimbabwe yakabuda muCommonwealth muna 2003 mushure mekutarisana nekumiswa senhengo muna 2002 hurumende ZANU-PF ichipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Vachitaura nezvedanho iri, vaMaumau vati havaone tsiva ichibudirira sekare kana nyika isina kudzokera mugungano re Commonwealth Boxing Council.
Tikadzokera mu Commonwealth kana tsivawo futi inobva dzokera ku Commonwealth ndokuvimbisai kuti kana tikadzokera ku Commonwealth Commonwealth Boxing Council maboxers edu achaonekera zvakanyanya ende tsiva yedu definitely inoramba ichikwira mudenga.
Vamaumau avo vanoronga gungano retsiva gore rega rega uyezve vaive manager vatambi Trust Ndlovu, Spencer Matsanangura, Farai Master, Farai Mugoni, Mishe Kondwani, Noktula Chabangu, na Zenyika Afonso, vanoti vave kuneta nekuramba vachiburitsa mari vari vega. Zvichakadai, vamaumao vanoti vane chivimbo chekuti tsiva ichasimuka uyezve vanenge varipo pachaitika.
Ndichiri mumboxing and ndinofema mboxing hongu ndakura but hayo handichiri kuzvinzwa chaizvo ndinovimbisa kuti boxing richatutuma chete ndenga ndiripo perinotutuma ipapo ndichitokuchidzira moto wacho.
WBC yakapa vamaumao menduru nebasa guru ravakaitira tsiva kunyange ivo vachiti havo hapana mari yavaita mumutambo uyu.
Pese panoita tsiva hakuna munhu anobhadharirwa kupinda asi totobhadhara maboxers acho tobhadhara zvese zvese soka vanhu vanofunga kuti kana tichiita tsiva paya paya tichiita mutambo yetsiva maumao anenge achitoti achitowana mari hapana chinomora zvachose ini ndini ndinotomorwa every time patinoita nyaya dzetsiva.
Mushure mekupiwa ruremekedzo rwepamusoro neve WBC vamaumao vakamirira kunzwa kuti Zimbabwe senyika ichavaitirei nezvavanoti vakaitira tsiva pamwe nenyika. Mukona kwavo vanotiwo Zimbabwe haisati yanyatsowana menduru yepamusorosoro yetsiva sezvo pasina mutambe munhoro ndemutambo uyu akakwanisa kukunda makwikwi epamusoro anoti World Boxing Council, International Boxing Federation, World Boxing Association ne World Boxing Organization. Pari zvino vane menduru vari makwikwi ari pasi vakaita saCharles Manyuchi ane World Boxing Federation ne Global Boxing Union. Kumadzimai ari kushura mare ndiye kuda kwashe Tekmo Chiwandire ane bhande re Interim World Boxing Council Super Bantamweight. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Vatereri kune vari kutevera zviri kuitika kuEnglish Premier Soccer League. Nasi Manchester United yarova iyo Leicester 3-0 mutambo weEnglish Premier Soccer League. Pane mumwe mutambo uri kutambwa iko zvino Tottenham 0 West Ham 0. Mutambo uyu pari zvino uri pa half time. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varamba kutambira kurudziro yeUnited Nations yekuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Mapurisa ange akapakatira zvombo opomerwa mhosva yekuda kutyisidzira vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vanga vachiita musangano kuMkoba Stadium kuGweru nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vateereri, tinoda kukuzivisai kuti kana muchida kutumira tsamba mbozha munokwanisa kudzitumira kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo zvakare kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Uye tinokukurudziraiwo kuti muende paFacebook page pedu modzvinya pakanzi like kuti mukwanise kunzwa nhau mazuva ose uye dzimwe dzinenge dzichiri kupisa. Endai pa voashona.com paFacebook. Aiwa, tabha, tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anoko ni kaini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndokusi ya mina ntunga mili nkomo, munauze, isindebele.
Soku izika atisenda bakufi o